Vama pipi moku matanda avo vakashaiva vene makore 81 kuberekwa varumbidzwa nevakawanda nekuda kumabasa avo etsenyoro avaita panguva yavaiva kuno kuZimbabwe uye nepavange vave kumiri kwemakungwa kuAmerica. Mumwe wevataura Reverend Ephraim Magadaire vati mushakabvu munhu aibata basa rake nemwoyo wose kubva vachiri kuno kusvikira vaenda mhiri kwemakungwa vachibatsira nherera nevanotambura. Izvo zvakavapa mukurumbira.
Saka vamakumatanda vakaiti zviro zvakawanda, takaita sangano ino zvakanaka. Chekupedzisira vamakumatanda vakazongorwarirwa uye makumatanda vakarwara nemukunda wavo vakarwara. Naivo vakaita vatsaona nofunga nemastress ebasa vakaenda muhospital mutarijena hospital vese nguva imweyo, asi hazvina kuvabisa kuti vaite basa. Vanga vari kuda kutanga circuit yeinner city, iyo zvino izvi ndiyo backboard yemutare yacho, asi yakavastressa kuitanga. But still zvakadaro chabhenda chabhenda vambairaiswa tudzi nyoka inarvhesi yakatangiswa circuit iyoyo. Kekupedzisira
vamwe vakashanda naReverend Mapipi Maoko Matanda vaSimon Mafunda vanove leleader weZimbabwe East mukerekere United Methodist vati vendirasiwa nemushakabvu richanetsa kuvhara.
When mobility was so difficult uye mutanha wacho wekufamba wakakura, they gave maybe 4 times as much as I can give. Inini nhasi ndiine 4x4 iri panzapo, ndiine WhatsApp, ndiine Zoom, I can do ministry on Zoom any minute, but I can't deliver half of what they could deliver. Zvino ndichallenja inini, I'm talking personally. Zvino ndidzamisa kufunga kuti na what do I do kuti ndisvikewo commitment level yakasvikwa nevakuru vedu.
Mumwe wevanasikana vavakarera amai Emilia Amaria Maoko Matanda Madovi vati havakwanisi kutenda zvavakaitirwa nababa Mapipi Maoko Matanda pavakatorwa vari nherera ndokurerwa navo.
For bringing Baba home. Yo chachiri chido chaunga. Yo chachiri chido chaunga. Yo chachiri chido chaunga. Yo chachiri chido chaunga. I just wish I was able to say goodbye. At a pass of power. But thank you so much. Same. Thank you. Thank you, Shonke Prashantai. Everyone, thank you so much. Even for the church in America, thank you so much. For standing with the family until we are anonymous.
Mwanakomana wavo mukuru vaSamuel Maoko Matanda vatiwo kushaya kwababa wavo kwakasiya vakawanda vachiremerwa.
Vangari munhu wamwari, ndikatoti pano pano vanonamata ndiye munhu angari muzokwadi pakunamata, zvokuti nebasa ravo ranga rakawanda rezi chechi. Isusu kumuri angari munhu aida aikurudzira rudo kune vanhu vese kuvana, saka hatarasikirwa.
Mudzimai wemushakabvu amai Ruth Maoko Matanda vati murume wavo munhu aifarira chinamato.
Aifarira kunamata, aifarira kuda vanhu, aifarira chechi yavo zvakanyanya. Zvangu asikadi kwaitaura chino chisina kunaka kwaari, anga achinyarara aka anga aizondotaura kuti obvaondoona kuti haasi kuchifarira vacho.
Mushakabvu vakasiya vana vatanhatu nevazukuru vanopfuura 20 nevamwe vazukuru vevazukuru. Ndakamirira Studio 7 kuOlda Mutare, ndini Lloyd Moyo.